A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, March the 23rd, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable on Live Talk, we are discussing about the commemoration for Women's Month, and we'll be speaking to some women holding decision-making positions and their coping mechanisms in today's challenging world. We'll also be looking at some of the challenges facing women in rural areas. Nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mwedzi uno wakurume uyo unoremekedza madzimai pasi rose. Nasi tine hurukuro nemadzimai ari kubata mabasa epamusoro tichinzwa kuti vari kuzvigona sei. Tichatarisa zvakare mabasa ari kuitwa nemadzimai ekumaruwa. We start off our rural focus with an event held in Murewa today to commemorate Women's Month, where some rural women say they are now embarking on self-help projects which are changing their lives and have helped in curbing domestic violence cases. Amai Erika Muzambi, vanoruka ma handbag nema sandals, vanoti kuwana cheuviri kurukuva batsira. Mutori wedwe Nauru Tendo Mawere, ataura na amai Muzambi, neje mabasa avarukuita.
I'm a single mother, Gineana Tree. In internet, I'm a bag, Nema sandals, I'm a nature of watch eight.
Amai Erika Muzambi, vachitaura na Rutendo Mawere, West Studio 7. Rutendo also spoke to Gogo Winning Mudzeiwa, who says the biggest challenge is finding a market for her products. Gogo go winning muzei wa vachitaura na Rutendo Mawere we Studio 7. Now we take you to Gogo Mandebele from Cholocho, who says her yield from her field has decreased this season as she is facing challenges from monkeys who are attacking her maize crop.
Ngabuya ntamba amanyasuka khona apa ngabo 8.
Uloko ulindile.
Ye lokho engibindile nginika ngkwani sokuzenzani ngokuphemile kuphela.
Awuqodela kumele apho ke intukela lapho. Sivela ngapi lezi ntaba?
Asikwazi ngoba uyazibona sesivele khona la. Uyezwa abanye bethi zivela ziyavelela ngale umuthi zivelela le. So uyazibona la esezikhona.
Zilumumba wawo.
Ziyadlumumba.
Manje sizozavuna nje kuyaba indlala phela nje.
Akula nto engingalenza vele kuhlala kunjalo kungavela silime sihlala khona. Sasikulima ngovele ngo-October sawugathi wompombe November lapho ezizidlula bendine khona ukuthi uhlale khona pho ngazabe siphanda lenhlanyelo. Ungasawugathi wompo ziphande mbembuye lenhlanyelo.
Ungakhula futhi ezibuya zizokudla.
Ungakhula vele zihlala khona pho usezidla. Noma uwomile unje ziyatwala nje bahlala khona pho ziyatwala ziyentatha ngaphandle zibezibuke zephule zephule.
Ufika sikhathi bani laba emasimini akho mahle kangamakhulukazi?
Emasimini laba ngifika vele ngabo half past 5 mele ngingene.
Eh.
Ngabo 6 mele ngingene. Ngoba ngisenzela ukusidalela. Ngingakayise esihlahleni.
So kathe zingaziphezulu kwale hlahleni.
So zisikhathana sise kule zabhota zingafika. Laba mele bhode iganga lonke le ngikhayise zina bhathana ukuze zisebenze. Ngoba nxa siseduze ngazekela sondela sasikwanisa ukusikhipha ensimini.
That day was Ezra Sibanda speaking to Gogo Mandebele in Cholocho. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Now, we are now joined by our guests, who are the African Union Ambassador to the United States, Hilda Suka Mafuze, Evanice Monando of the Female Students Network Trust. Hello, and welcome to the program, ladies.
Hello. Yes. Mahali.
Ai wachiri wadi. Tutanga nemi Ambassador Mafuze. Tunaona kuti nasi tukwende ramberi tishiranga rira zware madzimai kana watingati mwezi we madzimai. Uyeshe tukutaura isune madzimai varipama basa epamusoro chida kunzwa kuti murugu jigona se mombo pindra ipapu.
Uyeza kutitiga tiruise endi kuhapamusoro atungo senzi kiritega. Noto senza na vumadzimai acho aripasi arikugadzisa zvinhu kuti tigove nebhesi rakasimba kuti tikwanise kushanda panzvimbo zvatiinazvo izvi kuti vamwe vagokwira kumusorowo vachitorawo zvinzvimbo zvakadaro nemaorganizations ariko ikoko kumusha uku ari kushanda nokubatsira vamwe like this organization yandakavhakachira inonzi Community Participation and Development, which is based in Rogare, inotungamirwa namai Suka. Vari kutraina ma well wishers for free to change the lives of the livelihoods of the people in the community. Vanhu vakwanise kuzviitira nekugadzira zvinhu zvakawanda wanda zvinobatsira mudzimba. Ndinoti ini pamwedzi uno wemadzimai ndiwo zvimwe zvakandifadza zvemadzimai ekurugare. Zvakandisadza chaizvo ndakaona kuti kava nebhesi ivo vachiita zvavanofanwa kuita on the ground, isisu nesu tinosimba kumusoro kwatiri ende tichisumudzira vamwe vasikana vachiri vechidiki kuti vakwidzewo kumusoro kuita kuti zvinzvimbo shataka pata ish bago kwanza kuzitura bago kwanza kumanya nazo tibove taka wanda pa mabasa ipamsoro
mhm mumbo bate nyimakadaro ambassador tuenda kwa muri amai Eva Nice Munando motipao tunaona kuti makabva kuno kwa ku America ku New York ku CSW mungati zvizva muri kuona mushure mekunge madzokera pane zvamakadzidza kubva ku New York
ndakadzidza zvakawanda pandakauya ku New York ku America nekuti chinangwa kana kuti program yakatafambira yanga ichipembera zvakare ya dzemadzimai taiona kuti paiva nemapoka mapoka akasiyana siyana zvapane mukana chaizvo akakura ekuenda kunoyapinda mamitinzi iwayo akasiyana siyana aingokurukura nyaya bedzi remadzimai nyaya yegender equality nyaya yetechnology nyaya yedigitalization saka zvakandiitira zvakanaka nenyaya yekuti basa randinoshanda kune kuzimbabwe rinotinzira kodzero dzevanasikana ine kazhinji takatarisa nyaya yetechnology nedigitalization kuona kuti zvinhu zviri kunyanya kubata ivo vadzidzi vechisikana vari kumakoleji nekuti ndivo vari kunyanya kuzvishandisa saka ndakadzidza kuti kune dzimwewo nyika vari kuzvifambisa sei zvatiwo matambudziko avari kusangana nawo wekunge ndaitinzira kuti tichitobva kune kuzimbabwe takataura kuti aiwa nyaya yatiri kuchemawo neikunoku inyaya iri kusangana nemadzimai akawanda pasi rose saka zvakandibatsira kuti ndibve nemuono wakasimba wekuti kana pandakadzoka kune kuzimbabwe ndichisangana nevadzidzi vechisikanawo ndakanzwa ndiine simba rakanyanya rekuti aiwa hatisi kuchitonga hatisi tikaisa misoro yedu pamwe chete tikabatanawo nedzimwe nyika tikabatanawo nedzimwe nzvimbo tichitaura nyaya yemhirizhonga iyi kazhinji takatarisa mhirizhonga iri kuita online hatingoti paya pavanhu vanoenda pasocial media vononyora zvinyadzi vachidzikikirana vasikana vaiita inonzi mental health iya yekuti hahuwa kupfunganya kuti zvo zvino ndichazvigadzirisa sei inoita sei vamwe votoguma vatora upenyu hwavo funge mavelasi asi ndakava nemuono wekuti ndichidzoka kune kuzimbabwe ndakabva ndaita rombo rakanaka nekuti takaikunoita anonzi maorientation yai public awareness nekuatendawo chimwe chikamu cheprogram saka zvakandibatsira kuti ndikwanise kucheyawo nevasikana ava nemadzimai weiwei dambudziko ratiinaro takafanira kusimba panjere dzedu tiwanise kuri pedza uyezve tikwanise kupusha kuti mitemo ikwanise kugadzirisa kana kuti kugadzirisa mhirizhonga iyoyo inoitika ndakava nenguva yakanaka chaizvo kuamerica.
Thank you so much there. I'm going back now to you, Mr. Suka Mufudze, the ambassador of the African Union, holding such a post. You're actually standing in for all African countries. How is it as a woman to be holding such a high-powered post? Are you respected, especially by your male counterparts?
I've had an experience before whereby, people were seeing it like it shouldn't happen, and I would mention that in Sudan, I remember when I was an ambassador there, I used to be asked, does your country have male figures who can take up such a position? But yes, this was happening, but by now things are getting better. As long as us who are in this position manage to nurture the younger people, also for them to be role models, let me say, us being role models, for them to come up and also occupy this position, that will make a big difference, because will not be found wanting. Because there will be many of us in those positions. We need to do that.
Ya totaura nerimi rwamai kuti munoona sei pabasa ramuri kubata apa muri kuwana muchiremekedzwa here semudzimai tinoona kuti munomirira Africa yese sa African Union ambassador muri kutambirwa sei pabasa irori nyanya pamune muri kushanda nevanhurume
inini tokuona kuti kubvira kare kare ndichisangana nazvo semataura andamboita nerumwe rutsuru ndichisangana nazvo ndakaedza kuratidza kuti kana ndiri pabasa ndiri pano pabasa tese tiri pabasa saka ngatitariswei ndichitarisa nyika yangu kwandinobva kuzimbabwe vanotaura vanhu vanotarisa kuti unogona here basa havatarisa kuti uri mwanasikana here kana kuti uri mwanakomana which ndinotenda kuti nyika yangu kwandinobva ndikoko kwakandisumudzira kusvika pandiri pano panguva ino ndaratidzira kuvanhu vari kunze ende ndichiedza nepandinokwanisira kuti avo vanenge vari mumapozisheni akadaro vakusangana nezvazvo I also talk to them and shiva power strategies. Ekuti mukamira nokuti muri kuita basa renyu muchaona mchikudzwa nichienda mberi zviriko tinofanana nazvo asi tapanguva yekuti kubatana kwatiri kutaura nezvakozvo nebasa rauri kuita matelasiri rekuti tikwanise kunge tichitaura nevanhu vachiziva kuti tiri pamabasa akadai zvatibatira kuti tinowanda vanhu vane ruzivo rwokuti aiwa vari pavari apa hazvina basa kuti munhukadzi kana kuti munhurume nekubatirana kuti munotaurirawo vamwe kuti aiwa kwedu tirikuti kuri kutobva munhu wechidzimai achabata basa rakafanana neri iroro saka izvozvo zvinotiita kuti tisimbe patinenge tiri tichibhilda mabhesi andambotaura pekutanga ekuti madzimai achiita zvaanoita on the ground zvinotisimbisa isu tiri kumusoro.
Thank you so much. We are joined now by our other guest, a young lady, Omega Chiezo, who is also, you know, flying the country's flag high. She has her and a partner will be holding a brunch this Saturday. Tell us a little bit about your brunch. And we are discussing here, we have the African Union ambassador to the United States, and we also have Miss Evanice Monando, who is in Zimbabwe. Tell us a little bit about your program this Saturday.
Yes, thank you so much, Marvelous, for the opportunity. Indinetu Amzare, Omega Taonezi. And this Saturday, we are holding the 5th African Women Power Brunch in Montgomery County, Maryland. So this brunch is a networking opportunity. And it is a sharing opportunity. It is also an educative opportunity. Women are sharing on this year's theme, yeah, International Women's Day, which is embracing equity. So we are talking about equity in the home, equity in the workplace, equity in all the spaces that women are and are found. Like, we have this in Silver Spring, Maryland, this Saturday, March the 26th.
Mm-hmm. We also have been discussing about women who hold high-powered positions. What has been your experience as a young woman taking up some of these positions and also running your own company?
Yes, so it is a very challenging situation to be for most young women in positions of authority or at high levels in the corporate world, mostly because it's more a men-dominated world, and there are a few mentors, but those mentors that are there are very effective. I have had the benefit of being mentored by some women in high positions, and we have experience, and it has helped me tremendously, but we still need more because the need is huge.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I will now switch over to Zimbabwe. As we know, you know, our line sometimes will not do us justice on the show. But coming back to you, Amai Munondo, Mombo Tisananguro, tunonzwa kuti pane musangano mukuru wa mui nao wa mchange muri kupinda kupera kwe mwezuno. Musangano wei uyu?
Saka tinezvikwanisiro zvakawanda zvatakadzidza tiri kumaskills pachirungu nekuti nyaya yatinodzidza tiri nyaya yemental health
zvizi zvatinokwanisa kuisa mukati mepfungwa dzedu. Saka mutoro wekutiipa pakasangano remusee kuti hani patinopete chirongwa chedu cheunezi tinenge tichadaidza madzimai akawanda vamwe vakadzidza sezvatakaita isu nevamwe vari kuda kudzwa nyaya dzatine vari kuda kudzidzisa tinoona sekuti muzvare mandira vanenge varipo futi tibatsira nevachazoda kuti vapinde mutirongwa izvi kubva nhasi kana nekuenda kumberi kuitira kuti vazoibatsirawo madzimai akawanda nevatikana vari munharaunda dzedu nekuti nyaya yemental health inyaya ichangosimuka izvino yakaona chinyaya kutaura zvakanyaya panguva yakava denda recovid-19 pakanga pakunyatooneka kuti zvinhu zvapinoita zvinhu zvakudi saka takaona kuti tikatora chikamu ichocho semadzimai tinoshandawo nemadzimai akawanda takwanisa kubatsira munhukadzi kuti aiwa mafungiro edu nezvatichaita kana tichinge taunga nedzinorwadza iwayo anobatsira zvakare kuti upenyu hwedu tigozva kuti ramangwana rinakamira sei uyezve kana ndiri munharaunda ndine mumwe munhu ari kusangana nedambudziko rekuti ndingati iyi programu yakanyanya kudzika kudarika counseling yakagara tichiziva nekuti counseling iprocess inombouya ichidi but apa taakushara nemunhu wemukadzi vazolazi munhu wemukadzi uyu ndiwatiri kutaura naye kuti kana uchinge wasangana netroma sei haiti nyaya yekutanga kufunga kuti aiwa inini zvangu zvandinokare zvemutoro upenyu wangu kana kuti wanotanga kutongoitira vamwe vanhu uchiye yezva necharacta zvinotinga aiwa tiri kuti aiwa ane nguva yekudzikama aumwe ari panguva yaunomira nepfungwa dzako ogara nadzo kasi oti inini ndiriani wozvidifaina semunhu endeni wozokwanisa kuenda mberi kuti ukwanise kurarama munharaunda zvakanaka iwe usingakonzere mhiri chora nechirongwa chatiinatimugumura mutenya.
Thank you so much. I'm coming back now to the AU ambassador to the United States, Suka Mafuza. Coming back to you, you heard there Ms. Munondo from Zimbabwe is talking about some of the training that they are having. You being a woman with such a high-powered position, how do you cope? Do you have any coping mechanisms that you use which some of the young girls out there can use?
Yes, as it is said, that education is the way, and kana munhu akaenda kuchikoro achiteerera uchitaura naye uchimuudza ndichinge ndawana opportunity iyoyo yekumentowa vamwe vasikana vechidiki ivavo tinotaura kuti kana tasvika pekuti munhu anoenda kuchikoro anodzidziswa nekuteerera zvinotaurwa nevakuru kuti mastrategies ndaakadai kana uri pabasa ukasangana nezvakadai this is what you do. Yes, ndinawo mastrategies ekuti vasikana vechidiki vakwanise kutakopa especially for those whom I've mentored, yes, I've given them this kind of strategies.
Mm-hmm. So you are actually a mentor, and you have been mentoring some young girls?
Yes, I have. I have been mentoring some young girls, and also to tell them they can stand on their own and run businesses and businesses that can be successful. And sometimes it's the way you put yourself across.
Mm-hmm.
If you are a responsible person, you also people will respect you in that regard. And ndipo kane nezviri kutaurwa kuti vanhu vanofanirwa kuva vachidzidziswa kuti zvii zvinofanirwa kuti zviitwe, asi napo nezvamunonzwa tichitaurirwa kuti from time immemorial tanga tisingasvike pachinhano chakasvitswa nevanhu vechirume, asi iye zvino taakusvika pachinhano apa, ngatipusheiwo tisvike pachinhano apa kuti tigorespektwa, tigova tinokudzwa kunzi aiwa ndaamai vari apa.
Mm-hmm. Tombotarisa iwo mwedzi uno, pane zvimwe zvirongwa here zvamuinazvo seAfrican Union?
Yes, seAfrican Union takamanija kutakao together nemadzimai, madzimai emadiplomats,
mm-hmm.
the wives of the diplomats here in Washington DC. Tikatanga program iyoyo yekubatisana, I think munoati marounds kumusha uko kuZimbabwe. Tikatanga kuvadzidzisa nyaya yemarounds.
Mm-hmm.
And apo vakawanda chaizvo, the whole of Africa, which is about 54 maambasadors ari muno mune madzimai avo. Ndikati tikakwanisa kuita nyaya idzodzo dzemarounds, tichakwanisa kuti mumwe nemumwe anokwanisa kunomhanya nepurogiramu yake project yake yaanenge achida kuti aise panzvimbo.
Mm-hmm.
Vakafara nechirongwa ichi. Ndakataura navo tikapinda madetails on how to do it. Vanhu vakafara, takabva tatotangisa nevakawanda kumhanya-mhanya neprogiramu iyoyo.
Mm-hmm.
Certain number of women vanopiwa vanobatiswa mari yakati kuti vakwanise kusumudza mabhizinesi avo.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have a caller on the line. Hello, caller Makabi.
No fara.
Ai what? No fara. Chukutaura nemi muri kupi caller.
Ntara nemi South Africa pa Polokwane.
Saurai teams we caller pa Polokwane Makabi apo.
Ah, Polokwane Bashir right shop.
Eh, Saurai teams.
Polokwane Bashir right, but it's no kuru drawa uti ma from a stop and yes, I can get around to achieve what many kai dino na ukandi riswa.
Mm-hmm.
Aja. Kana tumungo kuru drawa ni chandu ni anu dawa kuru drawa ni sini tuwa cha relax cha chiro waga garaf ma garaf waga na kawari na kuru drawa ama drawa zero se kota.
Mm-hmm.
Awo waga ganzere se ukuye ni wajikwani kwa zungu ni wajikwani kwa zungu ni wajikwani kwa zungu ni wajikwani
Thank you so much. Regaitende kuna Omega, mushare Omega pindai pachirongwa murukunzwa shanga zviri kutaurwa na ambassador. Munoti chii, munoona sei zvavari kutaura izvi?
Zviri kutaurwa na ambassador ndizvo chaizvo. And especially nyaya yemamentoring yavanga vachitaura. Vanhu vazhinji varipo vanotoda kumentora nevanhu vakaita saambassador. Nekuti vane experience and vane ruzivo rwacho. And then also nyaya yavataura ye round kana kuti susu tine ma group vakadzi atinoita ma round iwayo saka tinofadza kuti tinzwe kuti zviri kutoitwa mu ma circles ema diplomats. So that is a good thing. Chinopa vanhu opportunity kuti vawane capital kana vaine project yavanoda kutanga kana vaine zvavaroda kuita zvinobatsira zvekuti and munongodza kuti switch cards kana tikawana mari zvinobatsira mhuri zvinosumudza mhuri saka that's a very good thing zviri kuitwa naambassador.
Thank you so much. Let me go back to Zimbabwe as we wind down. Miss Eva Nice Munondo, if you can give us your last word. Motipa mazwi nyepedzi.
Ane matsiko angu iri matsiko angu iri bhiriki. Ndiya kutenda kuti ndandiri pachikwa kanaka. Ndine madzimai nehumhare. Nokuita basa rinoshamisa. Ine chishuwo changu chemwedzi. Madzimai akatiteererawo nyika dzese dzatiteerera. Nokunge ndatibatirane pamwe chete. Nyaya yatiri kuruya pano madzimai. Inyaya inotelebvira nyika. Madzimai ane simba kwazvo. Madzimai vanhuwo. Wataura ambasada yedu madzimai vakakamukana vanokwanisa kuita zvinhu nemazvo vakakufanira kukanile
saaiyangemutwaro
wangu wekuti semadzimai ngatiiteerende mazoita.
Thank you. If we can hear the last word from the ambassador.
Yes, marvelous. I would want to actually say to the women I'm very impressed ndiri kufara nezvamuri kuita on the ground. Ngative takashingirira takasimba kuti tiwita zvinhu zvedu asi ngatisumudziranei tikwanise kuranawo mabhizinesi akati kurei hamuoni anganzi nekuranabhizinesi ndinewo $10 yangu haikwani kuti ndigorana bhizinesi zvakakura asi tikagara pamwe chete tikaita madzimai anokwana 10-20 kana mari idzi tichiti kana iwe waibata mari
thank you there ambassador. Unfortunately time is not on our side and that Omega, I'm sorry we can't hear from you because unfortunately time is not on our side and that brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests and of course you the viewers and listeners. Be sure to tune in again. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night Zimbabwe.